chirwereichi chirwere chashungurudza vanhu pasi rose chakatangira kuchina kuwuhan hubei province asi pari zvino chatekeshera chasvika kumacontinents anosvika mana pari zvino asi takatarira vana vezimbabwe hatisati tave necase yatatitandwa pari zvino yezimbabwean person ati ainfectwa nechirwere ichi kati atawana chirwere ichi asi vatiri kunyanyosvikira pari zvino tine vana vezimbabwe vanga vari kuchina tine mastudents kuti vadzidzi vanga vari kuwuhan province kwakatangira chirwere ichi vatisiri kunyatsoziva pari zvino kuti zvakamira sei pavari vakaona rubatsiro here uye hapana here akakanganiswa nechirwere ichi
tishandisawo huwandu hwevana vezimbabwe vari kunze kwenyika munoona here paine chenjedzo dziri kupiwa kuvana vezimbabwe vari kunze mukufamba kwavari kuita
hongu ichokwadi kuti vana vezimbabwe vakatekeshera nepasi rose vachifambidzana nekudyidzana nedzimwe nyika asi chinotipa tarisiro ndechekuti kunyika dziri kunze dzakawanda dzine mahealth systems akati simbei uye tiri kuona zvekare information yakawanda kunyanyanya iri kunyanyoshambadzirwa nesangano reWorld Health Organization richidzidzisa vanhu kuti vangazvichengetedze sei kubva muchirwere checoronavirus saka tinoti risk pari zvino ishoma yekuti tingati vanhu vanga vabate chirwere ichi munonyanyofamba vari kunze kwezimbabwe pane dambudziko ratiri kunyanyoona muzimbabwe nderekuti tine kudyidzana kwakanyanya nechina tichine ndege nevanhu hobho vari kubva kuchina zuva nezuva vachipinda muzimbabwe ipapo pane threat yekuti tinokwanisa kuita risk yekutakura chirwere ichi chichipinda muzimbabwe tinoonawo zvekare kuti minister of health vaobadhaya moyo vakati vanhu vari kuzviitai vanoti self quarantine kureva kuti hatina an enforced quarantine kana kuti munhu achinge apinda muzimbabwe achisuspectwa kunzi ari kubva kunyika ine utachiona uwu anoiswa paanoongororwa nehurumende nevashandi vezveutano tinyatsogutsikana kuti munhu haasi kunzwa chirwere ichi munyika saka paself quarantine apo ndopatinoona kunge pane risk yekuti chirwere chinaona kusapirira chopedzera chapinda munyika
imi muri kunyika yesweden kwakamirawo sei panyaya yechirwere ichochi uye ndezvipiwo zviri kuitwawo nehurumende yesweden kune zvizvarwa zvekunze nezvemunyika kudzivirira chirwere ichi
pari zvino kesi yatakangonzwawo tichitarisa mumapepanhau kwakangoita kesi imwe chete yecoronavirus asi hatingati kuno kune dambudziko revhairasi iri yatatitandwa uye kwatiriwo tinenge tichingoudzwawo mumaterevhizheni nemumapepanhau kuti tingazvidzivirire sei kana tichinge tatanzwa masymptoms ekuti pamwe une flu uri kudziya miri kana kuti uri kukosora zvakanyanya womhanya pachipatara chiri pedyo pari zvino hatingati pane any incident hombe yatatitaona pari zvino.